Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniru anasi, uri musi wesvondo, gunyana 5, 2021. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti, Ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vapfumbamwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Zvikoro zvovhurwa mangwana kune vana vasiri kunyora bvunzo asi varairidzi vachiti
Tinovimba kuti pane imwe nguva vachazoziva kuti basa ravo harisi rekufadza vanhu chete pamedia nderekuita kuti nyika ifambe nderekuita kuti dzidzo yevana vana vedu vanodarika 5 million vanotarisira dzidzo vaiwane iri mhando yepamusoro mangwana hakuna kudzidza kuchavhurwa kuzvikoro nekuti varairidzi vanenge vasiko varairidzi vanenge vachitoprotesta vachidimanda kuwedzerwa kwemasalari avo
nekune rimwe rutivi hurumende inotiwo
takagadzirira zvikuru tiri kuona kuti vana vari kuenda kuchikoro zvanhasi ende zviri kutifadza kuti dzidzo redu rokuramba richienderera mberi isusu sebazi reprimary nesecondary education tinoda kuramba tichipa dzidzo yemhando yepamusorosoro
ko panyaya yekuti zvikoro zviri kungoita fungira mumwoyo rwendo rwembwa panyaya yekuwedzera mari dzechikoro vanotungamira budiriro muzvikoro kana kuti school development association vanoti
zvatinokurudzira ndezvekuti vabereki ngavagare pasi vawirirane mabhajeti avo oenda unoapruvhwa nehurumende asi tinokurudzirawo kuti vabereki dai vanga vabhadharawo malevhizi anodiwa kuitira kuti zvinoita kuti chikoro chifambe zvigadzirwe
kambani yezupco yoshorwa zvikuru nekukundikana kuita basa
saka takarwadziwa zvakanyanya uye takaona yendingati deep frustration muvanhu kuratidza kuti vanhu vari kunetseka ndouye vanhu vari kurwadziwa nenyaya yekumirira mapasi.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vapfumbamwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nacho kubvira zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina zvine mazana mana nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 4,466. Vanhu makumi mapfumbamwe nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kusvika pari zvino vave zana rezviuru nemakumi maviri nemashanu zvine mazana mana nemakumi maviri nemashanu kana kuti 125,425. Vanhu mazana mana nemakumi mashanu vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zana rezviuru negumi nemashanu zvine makumi masere nemapfumbamwe kana kuti 115,089. Vanhu vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemasere zvine mazana matanhatu nemakumi matatu nemaviri kana kuti 2,698,632. Vanhu vabayiwa nhomba kechipiri sezvinokurudzirwa vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe kana kuti 1,700,993. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Zvikoro zviri kutarisirwa kuvhurwa mangwana kune vana vasiri kunyora bvunzo gore rino uye vamwe vavo vatotanga kuenda kuzvikoro izvi nhasi. Vana vari kunyora bvunzo vakavhura zvikoro musi wa30 Nyamavhuvhu. Kunyange hazvo vamwe vabereki vakawanda nevamwe varairidzi vasiri kufara nemamiriro akaita zvinhu mune zvimwe zvikoro zvikuru panyaya yekudzivirira denda reCOVID-19 uye kuwedzerwa kwemari dzechikoro, mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti vari kufara nezvaitika kusvika pari zvino. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Isu sebazi reprimary nesecondary education tinonzwa manyuku nyuku ekufara kuti takavhura zvakanaka zvikoro kwevaya vari kunyora mazamanishon gore rino ende zviri kutifadza chaizvo kuti zvikoro zvedu zvizhinji zvacho zviri kutevedzera mastandard guidelines for the coordination, management and prevention of COVID-19. Iri kuitika muzvikoro zvese zvekudzidza zvinga zveprimary nesecondary education, matertiary colleges uye nekumwe kuma health institutions kana kuma ministry of health kunotrainwa vamwe vanenge vachida kudzidza.
Muri kuona sei basa riri kubatwa nevadzidzisi pazvirongwa zvenyizvi?
Fara chaizvo kuti varairidzi vedu nema headmaster edu vakanyatsovhura zvikoro vachiziva kuti vanofanira kuriritira nekuita kuti vana vese nematicha ose vasawana denda re-COVID-19.
Zvimwe zvikoro zvanga zvichiti hasi kunyatsofara negadziriro yakaitwa. Pane kwamanzwawo here kuti kwatanga kuita dambudziko rechirwere che-COVID-19 ichi?
Parizvino hatisati tanyanya kuwana mahunga-hunga ekuti kune kwachaputika here, asi nyawo ichikaputika tine mastandard operating procedures atambotaura aya ekuti tinokwanisa kugadzirisa kuti hakuna kana mwana anofanira kushaika nenyaya yedenda raanenge abata pachikoro kana ticha chaiye anofanira kushaika nenyaya yedenda raanenge abata pachikoro. Saka takagadzirira zvikuru. Tiri kuona kuti vana vari kuenda kuchikoro zvanhasi ende zviri kutifadza kuti dzidzo redu riri kuramba richienderera mberi. Isusu sebazi reprimary nesecondary education tinoda kuramba tichipa dzidzo yemhando yepamusorosoro.
Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mukuru werimwe sangano rinoona nezvekusimudzirwa nebudiriro pazvikoro reSchool Development Association vaBani Manokore varamba mashoko ekuti zvikoro zvizhinji zviri kuwedzera mari pasina kutenderana nevabereki. Vati zvikoro zvizhinji zviri kuwedzera mari nekuti zvinodawo kubhadhara vashandi uye zvimwe zvikoro izvi zvine zvikwereti zvakakura kuvashandi ava. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Ndinofara kuve nemi pastudio 7 ndoti maswera seZimbabwe. Hongu vabereki vari kuchema-chema zvakanyanyisa nenhau dzeschool fees maringe nekuti nguva yavakanga vakapuhwa nehurumende tichigadzirira kuvhurwa kwezvikoro yanga iri nguva diki.
Mungatsanangura kuti zvinonyatsofamba sei kuti pazosvika pakutenderanwa panyaya dzekuwedzerwa kwemaridzi?
Asika zvinowanzoitika kazhinji zvekuti kana mafizo aapruvhwa vabereki vanofanira kugara pasi neSDC yavo. SDC neschool management vanopresenta budget ravo kuvabereki rezvavari kutarisira kuita temu iyoyo. Kana vachinge vapresenta budget iroro, vabereki vanotaura nezvaro vanodibeta pameeting yavo yeschool parents assembly kusvika vawirirana mari dzavanokwanisa kubhadhara iyo vabereki. Kana vawirirana voita maminutes vopresenta budget racho kuofisi ya provincial education direct kunove ndo kunobva approval yemari dzavanenge vawirirana. Hazvibvumirwi kuti committee iri yega nahead vagare pasi vatare mari dzinofanira kunge dzichibhadharwa nevabereki vari vega kuti hadziitwe dzisina approval.
Asi tiri kunzwa vamwe vari kuchema-chema vabereki kuti havana kunge vasumwa.
Kana kuine dzimwe nzvimbo dzamuri kunzwa dziri kuti vabereki vari kubhadhara mafizi asina kunge akatenderwa nevakuru vedzidzo, titaurirei kuti nyaya idzodzo dzigadziriswe. Zvatinokurudzira ndezvekuti vabereki ngavagare pasi vawirirane mabhajeti avo oenda unoapruvhwa nehurumende ochiimplimendwa saizvozvo. Asi tirikukurudzirawo kuti vabereki dai vanga vabhadharawo malevies anodiwa kuitira kuti zvinoita chikoro chifambe zvigadzirwe.
Muunga pamuenzaniso,
tine mari dzemasalari yemaancillary staff yedu vashandi vaya vanotibatsira muzvikoro. Pane mari dzemagetsi, panoda kuitwa mvura, panoda kutengwa zvinhu zvakawanda wanda mapps ekuti vana vawane kuchikoro kwakaita sei. Kwakanaka, tinenge tichikurudzira kuti vabereki vabhadhare mari. Avo vari kuvane zvichemo vari kukundikana kubhadhara mari tinhingi wiki rekuvhura havaende vanogara pasi nemahedzi voita payment plan voona kuti vanogadzisa sei mafizi avo.
Mukuru wesangano rinoona nezvekusimudzirwa nebudiriro pazvikoro reSchool Development Association vaBani Manokore vari parunare muHarare. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObet Masaraure vanoti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro panyaya dzemari dziri kutambiriswa varairidzi uye kuwaniswa zvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Vachitaura nebepa naure Sunday Mail, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vati vashandi vehurumende vachapuwa mari dzemabonus gore rino uye nhaurirano dziri kutanga munguva pfupi inotevera panyaya yemari dziri kutambiriswa vashandi vehurumende. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamasaraure.
Bazi redzidzo harisi kutaura richimirira nyaya yezviri kumuzvikoro zveeducation panguva ino. Vari kutaura vachida kufadza vanhu vese vavakapa mari dzavakanyudza vakatadza kuita zvinhu zvaitarisirwa nezvikoro zvidzidzwe zvakanaka. Vari kutaura vasingataure nevana vezimbabwe vanoda dzidzo. Zviri kuzivikanwa zvivarairidzi havasi kuenda kumabasa. Zviri kuzivikanwa kuti vana vazhinji vato vakatotadza kuya kuchikoro vari muexam classes. Zviri kuzivikanwa kuti maparents haana school fees. Saka vatauriro vari kuita bazi redzidzo havasi kutaura vachida kutaura nesu mazimbabwensi. Tinoziva kuti mumazvikoro mune manyama amire nerongo, asi vari kutaura vachizivisa madhona akavapa mari dzimwe dzavakatadza kushandisa zvakanaka kuti zvikoro zvivhurwe zvakanaka. Tinovimba kuti pane imwe nguva vachazoziva kuti basa ravo harisi rekufadza vanhu chete pamedia, nderekuita kuti nyika ifambe, nderekuita kuti dzidzo yevana vana vedu vanodarika 5 miliyoni vanotarisira dzidzo vaiwane iri mhando yepamusoro. Mangwana hakuna kudzidza kuchavhurwa kuchikoro nekuti varayiridzi vanenge vasiko, varayiridzi vanenge vachitoprotesta vachidhimanda kuwedzerwa kwemasalari avo.
Ko panyaya dzemari dziri kunzi vana vechikoro vabhadhare idzi dziri kunzi nevakawanda havasi kukwanisa kudzibhadhara nekuda kwechirwere cheCOVID-19 chapa kuti vasakwanise kuenda kumabasa. Muri kuona sei dambudziko iri?
Dambudziko raitika muZimbabwe nderekuti nyaya yekubhadharwa kwemafizi yasiyiwa yaakuvabereki. Nyaya yekuita zvikwanisiro muzvikoro zvese yasiyirwa mumaoko evabereki. Asi bumbiro redu remutemo richisunga hurumende kuti ingadai iri iyo inotakura mutoro uyu. Zvino tikutarisana nevabereki vari kubva mulockdown, vabereki vakaruza maincomes, vabereki vakaretrenchwa. Titarisira kuti vachaita maminimini yekuti vaise mari dzinokwana kuti zvikoro zvishande.
Asi vanoona nezvebudiriro muzvikoro umo vari kutika pakaitwa nhaurirano havana kungowenzera je.
Hongu pangawanikwe explanation ingataurwa neSDC kuti takwidza takonsulta. Zvikoro hongu mafizi anokwira asi anobhadhara ndo pasina. Tichitarisa kuti hurumende ine surplus ye9 billion, ine mari yaikapiwa kwaIMF, ine mari yaikapiwa neUNESCO. Ndo mari dzatingadai tiri kuti dziiswe muzvikoro tomboisa waiver yemafizi kuvabereki vanotambura.
Tanzwa ka vamutuli Ncube vachiti vashandi vehurumende vachapuwa mari dzebonus uye nhaurirano dzichatanga munguva pfupi inotevera panyaya dzemari dzavanotambiriswa.
Nae mari yemasivhu sevhanzi haichadi misangano yakawanda. Vamutuli Ncube vanoziva kuti maticha nemamasivhu sevhanzi vanongoda kuti mari dzavo dzidzorerwe zvadzadziri before October 2018. Vamutuli Ncube vavatombovimbisa kuti nyaya iyi yemasalari edu anenge adzorerwa pakare by July 2021. Nanhasi hapana chati chaitwa. Takaudzwa tichange tane roadmap by January. Nyaya yemisangano iyi inyaya yekuda kuti nyengedza vachitoona kunge tiripwere dzinokurumidza kubatwa kumeso. Hapana misangano inodiwa. Vamutuli vanoziva zvinodiwa.
Kopa bonus.
Nyaya yebonus kana tikanzi tawedzerwa kuti tapiwa 100% yepasina inongoramba pari pasina. Patinozopiwa bonus yedu tinotarisira kuti inenge iri bonus yesalari yedu ya2018. Ndo bonus yatingazocelebrate.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObet Masaraure vari parunare muHarare. Zvinhu zvaita manyama amire nerongo munyika nekuda kwekushayikwa kwemabhazi eZupco uko vemushikashika nevanhu vanenge vakwira motokari idzi dzinonzi dzinotakura vanhu zvisiri pamutemo vari kusungwa nemapurisa. Vakawanda vataura neStudio 7 vanoti vave kupedza nguva yakareba vakaungana pazviteshi zvemabhazi uye vari kutyira kutapurirwa chirwere cheCOVID-19. Gore rapera, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati hurumende yainge isisasade vemakombi nevamwe kuti vatakure vanhu sezvo vainge vachikonzera nyonga-nyonga mumigwagwa. Vakati vose vanoda kutakura vanhu vanofanira kushanda nekambani yeZupco. Asi vakuru vakawanda muhurumende vave kutenda kuti Zupco iri kutatarika. vachitaura nebepa Nauri Sunday Mail, gurukota rinoona nezvematunhu nekutakurwa kwevanhu vaJulai Moyo vati ZUPCO ichawedzera mamwe mabhazi 10 nemashanu muHarare uye mamwe 10 nerimwe muBulawayo, sezvo iri kutarisira kuti mamwe mabhazi 50 anenge asvika munyika svondo rinouya. Asi vakawanda vanoti aka akasike kutanga hurumende ichivimbisa kuti mabhazi ari kuuya asi pasina chinozoitika. Muna chikunguru vakafano bata chigaro chemukuru wekambani yeZUPCO vaEvaristo Madangwa vakati kambani iyi yainge ichitarisira mamwe mabhazi avasina kuzivisa uwandu hwavo asi hana kuuya kubva kuChina panguva yavainge vavimbisa. Kambani inotiwo ine mabhazi 262 kana kuti 262 asi ichida mabhazi zviuru zviviri kana kuti 2000 kuti inyatsoshande zvakanaka. Nezuro mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vakatenderawo muHarare vachiona mamiriro akaita zvinhu panzvimbo dzinokwirirwa mabhazi. Tabata vaNgarivume kuti tinzwe zvizere.
Takaona zvinorwadza mwoyo zvakanyanya. Chokutanga takaona madzimai nevasikana nevana zvikuru semadzimai ndo vari kunyanya kubatikana nazvo vari kugara vachiita maawa matatu vakamirire mabhazi eZUPCO. Vakamire pazuva, hapana mashedhi, vamwe vanogare pasi ende uye vanhu vanonga vakatsikirirana zvokuti hapana kana itingati social distance yekuti vangadzivirirwe kuchirwere chekorona. Saka takarwadziwa zvakanyanya uye takaona yendingati deep frustration muvanhu kuratidza kuti vanhu vari kunetseka ende uye vanhu vari kurwadziwa nenyaya yekumirire mabhazi.
Vamakataura navo vakati kudii uye dambudziko iri ringagadziriswa sei vaNgarivume?
Vana veZimbabwe vari kuratidza kuti chekutanga hurumende haifani kumise mama private operators etransport vanokwanisa kutakure vanhu. Kana ivo vachipe priority kuZUPCO, iyo ZUPCO yacho isi kukwanisa kuzviita. Saka vanhu vari kuti kosei vachirambidze makombi nevanhu kutakure vanhu, vari kurambidzirei kana vasina capacity. Chechipiri, vanhu vari kuti dai tikaita zvinoibva kune dzimwe nyika kuti kana mota iri roadworthy ichikwanisa kufamba mugwagwa ngaitakure vamwe nokuti ndokutirese dambudziko racho retransport. Chetatu chimwe changachitaura vanhu ndechekuti alright, kana vati ZUPCO ngarisare riro regariro kushanda, vanga vachitika maZUPCO acho owanda okwanise kutakure vanhu panguva dzakanaka.
Vaiti zviri kuvatorera nguva yakareba zvakadii kuti vasvike kwavanenge vachida kuenda? Kungava kumba kana kumabasa.
Vamwe vaiti tiri kubudgete 6 hours dzetransport kubve kumba kana kudzoka. Chimwe chiri kurwadza vaZulu ndechekuti iko zvine zvimapublic maprivate transporters acho makombi nevamwe vanhu vanotakure vanhu vaakukwidze transport. Musi Saturday petakasore mutown tichitenderera, maprivate operators ari kuitira vanhu $1.50 to $2 because now vashoma vari kutakura vacho vamwe vari kudzingirwa asi vashoma vacho vari kutakura vaakudhurisa. Saka vanhu vapinde parumana nzombe rwakanyanya rusati rwamboonekwa.
Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wemauto yeAmerica General Mark Milley vakaudza vatori venhau nezuro kuti muAfghanistan munogona kutanga hondo pakati pezvikwata zvakasiyana-siyana zvinozogona kupa kuti zvive nyore kuti zvikwata zvinopfurikidza mwero zvishande zviri munyika iyi. Vati havasi kuona chikwata chakatora masimba cheTaliban chichikwanisa kubatanidza nyika yose zvichapa mukana kuzvikwata zvakaita seISIS-K neAl-Qaeda kuti zvitangewo kuzvisimba radza zviri munyika iyi. America nenyika dzainodyidzana nayo dzakabuda muAfghanistan mukupera kwemwedzi wapera kwapera makore maviri dziri munyika iyi. Asi America inoti yakagadzirira kutora matanho nemuchadenga kune vose vanoda kuirwisa vachibva muAfghanistan. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mure Zimbabwe, ndino mkamchira mchirongwa chedu cheve chidiki. Chandino kupakurai, sondo rega rega. Ini ndini Maikove. Nasi mchirongwa, tinava PGS Namburo. Mtungamiri we sangano re Zimbabwe Congress for Students Union, kana kuti zikosu. Sangano rinomira kodzero dzeva dzidzi, muzvikoro zvepamusoro soro. Tirikuzanyaya yeva dzidzi, varikurambidzwa kunyora bvunzo dzavo, kana kurambidzwa kuuya kuchikoro, nepamusana pekuti havasati vabaiwa nomba inodzivirira COVID-19. Va Namburo, ndino mkamchira mchirongwa. Tipewo maundre nezvenyaya tinayo nasi mchirongo.
Isu savadzidzi chakakosha upenyu. Tinotora nyaya iyi iri nyayawo ichiri chidanho chekuti vanhu vange vachibayiwa kuti vange vachidzivirirwa kuchirwere chakaipa ichi. Sokuti chinotapukira kunyangwe anenge abayiwa neasina wacho. Saka chinhu chirwere hachisarudzi kuti uyu wabayiwa uyu hauna. Saka chakanaka kuzvidzivirira. Muchirungu ndoya vanoti prevention is better than cure. Uyu anenge atiwo haasi kuda kubayiwa, tinoti ngaachiregera kuti akabayiwa wacho azenge achitapukirwa nechirwere achine utachiona wechirwere chedziwa mupengo ichi. Saka toti kunavo vakabayiwa, aiwa ngavasanganezwawo nekudzidza kwavo chikoro chienderere mberi. Asi avo vasina uzvi kubayiwa, ndovatiri kuti aiwa wakahamba dzadiwa, chiendai munobayiwawo kuti mugone kuraramawo zvakanaka, tigone kudzidza zvakanaka kuti zvatiri kudzidza izvi tigogona kuzvishandisa tiri vapenyu kuti vabereki vedu vazofara.
Vanhamburo, kune vamwe vasingabvumire nemaundiro aya ekuti vanofanirwa kubayiwa nhomba kuitira kuti vave nemukana wekunyora bvunzo dzavo kana kuenda kuchikoro. Vanoti matanho akadai anenge ari kumbunyikidzwa kwekodzero dzavo nekuti pari zvino chirongwa chekubayiwa nhomba chiri voluntary. Saka kurudziro iyi yekuti vanhu vanobayiwa nhomba kuitira kuti vawane mukana wekuenda kuchikoro kana kubasa, munoiona sei?
Papfungwa yavo vari kuti kana usati wabayiwa nhomba, usauya kuchikoro, usazodai, usazouya kuzosangana nevanhu nekuti unenge uchikanganisa upenyu hwavakawanda. Ipfungwa dzakanaka ende ichokwadi. Unogona kupararira chirwere nokuti munzvimbo dzatinofundira umu inzvimbo dzekuti tenge takawanda tiri panzvimbo imwe chete. Saka mumwe chete akauya asina kubayiwa, akauya aine chiutachiona, asina kudzivirira utachiona kana kubayiwa nhomba yedziwa mupengo, unopedzisira wapa vanhu vose vakawanda chirwere ichi, zvinova zvinozokanganisa vanhu. Tinova nekurasikirwa kwoupenyu kwakawanda. Saka tinoti aiwo vanhu ngavakurudzirwe kunge vachibayiwa, uye vasati vabayiwa ngavabayiwe kuti vanhu tichengete upenyu hwedu kuti ramangwana tizorarama zvakanaka.
Tichipeta huru kuredu, ndiruda kubata zviri kuitwa nehurumende mukubatsira vadzidzi panguva iyo denda recovid-19 riri kuendera mberi richitekeshera munyika. Tiudzeiwo zere nezviri kuitwa nehurumende.
Zvakawanda zvaitwa nehurumende mukuzama kubatsira vana vari kuzvikoro panguva ino. Tinoona mukuru wegurukota guru resocial welfare vamavhima vane vakabudisawo zvikafu zvavakapa zvakaenda kunzvimbo dzakatsaukana dzenyika kubatsira vana vanoshayawo zvinhu zvatinotendawo kuti aiwa tinoda kutenda kuti hurumende irambe ichibatsira vana vanobva kunzvimbo dzakadai, uye vana vari muzvikoro umu vanenge vasinawo zvikwanisiro kuti vange vachibatsirika kana vari kunzvimbo dzekufundira. Chikurudzirawo nazvina bhizinisi, vana vari kuzvikoro uku vanhu vanotambirawo uye vanodawo rubatsiro, vanoda kuti vange vachirangarirwa panguva yekubatikana kudai. Zvinova vana vakarasikirwa nevabereki vakawanda zvikuru, havachakwanisa kunge vachiwana kana dziri mari dzekuenda kuchikoro. Vari kuwana mari dzekuchikoro but vari kuzoshayawo mari dzekuwana chokudya vari muzvikoro. Saka tinokurudzirawo futi kuti vana muzvina bhizimusi vange vachipindirawo vachibatsira mhuri dzakatsaukana dziri munzvimbo dzakasiyana dzechikoro, dzinzvimbo dzokufundira kuti vange vachibatsirika. Zvetinoda kutenda vaminista vamurwira vedu vakaparura chirongwa chemaloan scheme ari kubatsira kuti aiwa dai maloan aya aramba achienderera mberi. Kuna avo vasati vatanga kuwana mari dzi, aiwa mari dziriko, vanoenda kumabhanga ECBZ kuti vange vachinowana mari iyi nekuti yakaiswa nehurumende. Tinoda kutenda mukuru wenyika nemakurukota avo nokurangarira vana vedu chiti aiwa nyaya ingaichifambira mberi. Kunyange veministry of health tinoda kuvatenda sekuti taona muzvikoro zvakati tsaukanei zvenyika vana vari kubayiwa, vakaisa macenters emavaccination centers kuti vana vange vachikwanisa kunge vachiwana. Chiti aiwa nemashoko aya tinokutenda.
Aiwa takunzwa zvakanaka vanhamburo. Tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa. Mhuri yeZimbabwe nguva ndiyo yadyanana, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvekare pachirongwa cheLive Talk The Connection nemusechipiri apo tichange chienderera mberi tarisa zviri kusangana nevechidiki munyika. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Maikove. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri simba rangu.
Vatereri tinosangana zvakare muchirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande. Nhasi tatsikwa namukoma Abel Mudiwa vane mubvunzo kuna mufundisi David Simango.
Ndoda kunzwisisa pane chechi dzinoti hadzitendi kuchiprofita. Isu tichiziva kuti mweya mutsvene vakanzi uchauya, vakanzi uchange uchiprofita nekuparidza nekuimba nekuita zvimwewo zvakangosiyana siyana. Asi chechi dzakaita semamisheni churches vanotaura kuti hatiiti zvechiprofita. Ndokumbirawo kuti muzobvunze vafundisi venyu kana tikadzoka even kuOld Testament vaprofita vaiveko. Saka handigoni kunzwisisa kuti kusvika nazvino iye Jesu wacho naye ane mumwe maiita zviprofita zvatinoziva. Saka ndoda kunzwisisa kuti vanoti chiprofita kwedu hatiiti vanenge vachizama kureva kuti chii.
Mufundisi David Simango.
Manheru akanakai baba Wande pamwe chete nevatereri vedu veStudio 7. Chokutanga tingada kuti tionesane nababa Mudiwa nokujekeserana kuti mweya mutsvene haaprofiti, mweya mutsvene haaparidzi, mweya mutsvene haaimbi sokutsanangura kwavo. Tikaverenga pana Joel chapter 2 verse 28, Mwari unotaura achiti, namazuva okupedzisira ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose, vanakomana nevanasikana venyu vachaprofita. Saka tinoona panapa kuti mweya mutsvene handiye anoita zvinhu zvataurwa, asi kuti vanakomana nevanasikana kana kuti vanhu ndivo vanoprofita nokuda kwokufemerwa namweya mutsvene. Zvino ngatitaure kuti chii chinonzi kuprofita. Tikada kuti tione nyaya yekuprofita iri nepaviri. Kune kuprofita kwaiitwa navaprofita vekare muOld Testament vakafanana naJeremia, vana Danieri, vana Zakaria nevamwe vese vazhinji vakadaro. Saka vaiprofita vachigarwa nomweya waMwari vachitsanangura zvichazoitika kuvaIsraeri nezvichaitika kumazuva kupedzisira maererano pavaipiwa napo nomweya kuprofita. Zvino ngatichiona kuprofita kwanhasi kuti nhasi uno muNew Testament mushure mokunge she Jesu vauya kuprofita kunoitwa sei, chii chinonzi kuprofita. Tikaenda pana vaKorindo wokutanga chapter 14 verse 3 panotaura pachiti, asi vanoprofita kana kuti unoprofita unotaura kuvanhu kuti vasimbiswe nokurayirwa nokunyaradzwa. Ndo chinonzi kuprofita ichocho mazuva ano.
Izvi zvinorevei mufundisi Simango?
Kureva kuti kana munhu achiprofita unosimbisa vanhu pakutaura kwake, unorayira vanhu pakutaura kwake, unonyaradza vanhu pakutaura kwake.
Pane dambudziko here apa mufundisi?
Dambudziko riripo nderekuti iko vamwe vanhu nhasi uno vanoshandura maitire ekuprofita. Vanoprofita nomutovo usiri iwo wakanyorwa mushoko raMwari. Apa zvatiratidza pachena kuti kana munhu achiparidza chikamu chokuprofita ichocho. Kuna Jeremiah chapter 23 verse 21 Bhaibheri rinotiudza pamusoro pavaprofita variko nhasi uno vazhinji. Chinoita kuti vamwe vanhu vasafarira nyaya dzokuprofita dzinoitika mumasangano mazhinji ndechekuti maprofitire acho ndiwo anokonzera kuti vanhu varambe chiprofita chacho. Nokuti hakuna munhu anoudzwa chinhu chakanaka akaramba kuita chinhu chakanaka. Saka pana Jeremiah chapter 23, tererai munzwe Mwari zvaanotaura paverse 21. Bhaibheri rinoti, ini handina kutuma vaprofita ava, kunyange zvakadaro vakamhanya, ini handina kutaura navo, kunyange zvakadaro vakaprofita. Saka vaprofita vazhinji vatinoona vanenge vanouka havana kutumwa naMwari zvavanotaura nhasi uno. Nokuti taverenga kuNew Testament kuti kuprofita kuparidza, kuprofita kusimbisa vamwe, kuprofita kuita kuti vamwe vanhu vazive. Saka makereke anoda kungwarira izvozvo kuti adzidze kuziva kuti kuprofita kutaura soko raMwari nokusimudza Jesu.
Ndinovimba kuti mukoma Abel Mudiwa magutsikana netsananguro iyi. Reverend Simango, tinokutendai zvikuru nemashoko enyu. Vaterere, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamungade kugwana nevamwe vatereri, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini tanono kawande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru tanono kawande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwadha cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla zinhlanu kumpandula 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu namhlanje, abezempila kahle bathi omunye umkhakha we COVID-19 uqhamuke kule South Africa, awukatholakali kwele Zimbabwe.
Abantu kumele bananzelele ukuthi umkhuhlane lwa kumele angasiuyekele umemetheka.
Abatshayela izimota ezivinjwa nguhulumende bathi baqhubekela phambili besebenza okungekho emthethweni.
Ukuchova kasimanga lokho esichova bayade abanye abagadayo.
Wenze emaphandleni sixoxa le ndoda efuya amathendele.
Kumele wajayeza ukulala esigubhini ngoba ungajayeza ukulala esihlahleni kaningi ayalunywa.
USandra Ndebele uthi uzatshaya kuzwele namhla kusihlwa eDallas, Texas kule Melika.
Nasibuye lapho kuzophefoma kuZim Expo.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulumsakazo. Labantu abayisitshiyagalolunye 9 ababulewe umkhuhlane weCOVID-19 izolo eZimbabwe wathi bafika phose 194 bahlolwe batholakala belegciwane leCOVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba umkhuhlane lo usubulele abafika phose 4,466 selokhu kwaqhamuka iCOVID-19 eZimbabwe. Luthi kusukela ngohlolanja lonyaka sekulabantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2,698,632 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19. Abedlula ingxenye yalaba sebehlatshwe ijekiseni yesibili. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuba sekulabantu abedlula izigidi ezingamakhulu amabili 220,000,000 asebebanjwe ngumkhuhlane lo, kwabhubha abedlula izigidi ezine lengxenye 4,600,000 emhlabeni wonke jikelele. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kumemetheka imigaga etshiyeneyo egciwane leCOVID-19 ekuqela weDelta, Alpha, Beta, Gamma le-C.1.2 otholakala kule South Africa lamanye amazwe. Obona ngokuhlolwa kwemigaga etshiyeneyo uDr. Raina Simbi ongumqondisi we-Laboratory Services eZimbabwe utshele iphephandaba le-Sunday Mail ukuba umkhakha weDelta yiwo omemetheka ukwedlula eminye kwele Zimbabwe. Uthi umkhakha we-C.1.2 kawukatholakali elizweni. Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo hospital, uthi kuqakathekile ukuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19.
Into eqakathekile ukuthi ubekwazi ukuthi ubhubhane lolo lwecoronavirus lolu aluyazakala ukuthi lwavelela ngaphi, njalo umkhuhlane omubi kakhulu ofika ebantwini. Yikho abantu kumele bananzelele ukuthi umkhuhlane lwa kumelanga le umemetheka, ngoba nxa umemetheka yikho lapho kuphuma khona imkhakha emutsha enjengabo C12 laba asebekhona. Nxa abantu lokho behlangana esikwenzayo esikutsho konokube senza isiminye eminye, ubhubhane lolu luyayenza ubhubhiswana, luyenza imkhakha. Yikho okuqakatheke ukuthi singaze sahlangana singabantu sisenza isiminye eminye, ngoba siyabe sithelelana umkhakhalo usiya phambili.
Usibuca Mfundo Solwayo Ngwenya ngumqondisi wesibhedlela sempilo hospital, sisixoxe laye ekobulawayo. Izakhamizi zakobulawayo ziyakhonona ngesigwebo esethulwe nguhulumende esivimba uzulu ukuba engagadi izimota ezingekho phansi kwenkampani yeZimbabwe United Passenger Company kumbe iZUPCO. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abantu abagada izimota lezi ezaziwa ngokuthi imshikashika bahlawuliswa inkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe, i-$2,000. Ukumiswa kwamakhombi angekho ngaphansi kwekhampani yeZUPCO sekuthiye abantu abaningi bengela msebenzi okubangela ukuthi basebenze okungekho emthethweni. Umnumzana Ambrose Sivindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, uthi umthetho lo ofakiweyo unzima kakhulu ebantwini.
Well, umthetho lo ukuthi kubotshwe abantu abagada imota lezi zingasoza kwezupho buhlungu kakhulu, ngoba abantu babe sebegada lezo mota ngenxa yokuthi uzupho udonsa inyawo kenelisa ubanathala abantu ngesikhathi. And sinazebana kule curfew futhi I think ama-legislators ama-authorities abaye bakucabangise kuhle ngoba sibona ngathi lapha sokuyihlukumeza abantu.
Lokhu kusekelwa ngomnumzana Gift Sibanda, omunye wabatshayela amakhombi angekho phansi kwekampani yeZupco.
Yinto le yokubophana vele engingacabangelani. Uyabona khathi esinxa kunje kufanele ukuthi ngabe wonke umuntu omnyama lebiko kuthiwa Zimbabwe open. Manje ngenxa sokuthiwa Zimbabwe open for business kuZupco kuphela.
Umnumzana Melusi Mpofu, omunye wabatshayeli bemshikashika, uthi amapholisa yiwo abaqedela imali ngoba lapho abahlangana labo khona bayayifuna.
Akuyafiwa abantu abakuthwele ibhuri labo, akuyafiwa. Kuthi bethi sidle ngapha sikwazi. Roadblock after roadblock, less than 100 meters roadblock. Nxa ufika roadblock somele ukhiphe imali. Imoto imaphepha akwanile, ilayisensi ikhona. Abantu bale social distance bahleli ngo-3-3 emasithini bagqokile amamaski xa bengena siyabasanitize, kodwa basithwalela ubhulo kuzuku wena lo abayawu-social distance baloke besihlupha nalapho.
Esinye isakhamuzi sakubulawayo, umnumzana Thembelani Dube, uthi inkampani kaZupco ayila mabhasi ayeneleyo angathwala abantu bonke.
UZupco yikampani engela mabhasi aqondane layo amanengi. Ukuthi abantu bazabotshwa nxa bethe bagade ezinye izimota ezingekho ngaphansi kophahla lukaZupco kayisiyonto eqondileyo, njalo isiyonto ezasiza ngenxa yokuthi abantu baningi kakhulu okwedlula amabhasi akhona. Izikolo zivulwa nje, abantwana bazagcwala ezindaweni ezitshiyeneyo, njalo uZupco kangeni kwamanye amalokithi nxa isuka kwamanye amalokithi iqonda edorobheni kuphela. Ngokunjalo-ke kubangela ukuthi kube lokusilela kwe-transport.
Umnumzana Future Maphosa, omunye njalo wabatshayeli, uthi lokhu bethwala abantu loba bethwaliswa nzima nguhulumende.
Kodwa ukuchova kasimanga, lokho esichova bayagabanye abagadayo abayesabayo abayekele.
Abantu abaningi sebehamba umango omude besuka ezindlini zabo besiya emsebenzini ngenxa yokusilela kwamabhasi eZupco. Uhulumende uthi usethenga amanye amabhasi ukwenzela ukulungisa uhlupho lokuthwala uzulu. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Jesu uluhlelo lwezemaphandleni.
Uthino Sinkomo ngihlala eMashala, Mashala Village. Mashala Village eAndawange District. Yona iwange iseMatepele North Province. Lapha ngizakhuluma ngokufika kwamathendele. Lapha ngamathendele angamakhulu namashumi amathathu.
Ye, akusitshele okuningi ngodaba lolu babonkomo.
Amathendele lawa manika ukudla ugoqela inyawuthi, amabele, umumbu kanye le-sunflower. Amathendela awafafida ngokhona kukudla njalo wona ekuthanda, yikho ukudla akuthandayo. Amathendele lawa asala esidini sawo silungiselwa lesi silapha. Kumele uwajayeze ukulala esigugwini ngoba ungajayeza ukulala esihlahleni kaninginingi ayalunywa. So isigugu siyenza ifanise ukuhlala kuthi engalunywa ngoba njiwalibona sefensi iyifensi le. So silo mnyango lo evala khona. Ukufunwa kwamathendelo kuyafana lokwenkukhu, awushiyananga. Wona futhi linjalo kathanda imsindo, afuna ibe yodwa abanga umsindo ngoba wona abanga umsindo. Wona kathanda imsindo. Amathende lawa abekela amaqanda izigu zamakanda nazi la izigu zamakanda izigu la izigu sani izigu nezi ngayenza khona yafakekela khona yafakekela khona izigu nezi kanyenge ninga amathendela abekela ndawonye nga ungathi njengami njalo ukuthi ngingangishiya nje inamba efika ichumi nantani kumbe amathumi amabili 20 yo namba njawuthiya so ngifuya ngafuya then ngenze njani ngithengise ngishiye inamba nale yamathumi amabili sonke njalo ukuthiya amahlanu abe yo amadina ngezifika zezi ichumi elilodwa nantani ichumi sonke la yi-15 abebekela khonapha endaweni zomuzi lafana bekelwa khona khonapha lenye futhi kunjalo wona aqala ukubekela kunyanga kalwezi ngesikhathi sezulu kunyanga kalwezi ekuma ngomfufu lapho elima khona izulu so wona abekela lapho eliqala khona izulu esima lapho elima khona izulu so kathesi namathendele omnyaka ophelileyo angabefika amathumi amabili then lawa abanye babonayo abagcwele lapha ngabantwana abantwana laba baqale ukukhula ngoJanuwari yiyo ngathatha i-first batch yami then umthetho ukubamba uFebruwari sasenza amathendele afika 100 then futhi ukubamba kathesi amanye athi loko ngihamba bebuya bezobathengisa amancane ngaso kula inyanga ezimbili or ezintathu abantu bathi bebuya sebezothenga yarona ngiwathengisa elilodwa i-7 US or 700 bond RTGS yimali engiwathengisa ngawo.
Siyakuzwa kakhulu sibili, kukhanya nganzani isikhathi sesidliwe ngumankoye. Phongaphosa nje amafitshane khonapho
amathendeli lawa inyama yangikhona imnandi. Nga ufuna ukuyizwa ukunandi kumele uthenge uzeke uthi imnandi njani especially nxa uthenga lawo asanda ukhula lawo njakathesi azale emnyakeni kaJanuwari nase siyabamba uJuni ayabe sekwanisa 6 months kumbe uJulayi 7 months yini inyama emnandi le ngoba iyabe isafresh.
Lamdla kuhlelo lwezemaphandleni besixoxa lomnumzana Tino Sinkomo ohlala eWange esabelweni seMatabeleland North. Asihlanganeni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Associated Press ibika ukuba amasotsha asethuthune intambo zombuso kwele Guinea. Okhokhela abenze lokhu nguKenel Mamadu Dombouya osevale ngci imingcele yonke. Akwaziwa ukuba ukuphi umongameli Alpha Conde. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba inkokheli yezintolongo kwele South Africa isikhulule owayengumongameli umnumzana Jacob Zuma okubikwa ukuthi kaphilanga kahle. UZuma usanda kwelatshwa esibhedlela eJohannesburg. Akwaziwa ukuba uphethwe yini. Wagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwenyanga ezilitshumi lanhlanu 15 months kulandela ukwetheswa kwakhe icala nokudelela umthethwandaba. So we see Kati says a masigo.
Fenana masigo,
sensible man.
Hello, Baba, I'm cool.
Babylon,
sensible.
Namhla sixoxa ngesikhumbuzo senkosi uMzilikazi watsho namhla zinhlanu kumpandula ngomnyaka ka-1868. Isikhumbuzo lesi esiqoqwe ngubulelani lobhengula Khumalo lenhlanganiso ezijeneyo senziwe izolo eBlue Haven eMidrand kwele South Africa. Ubulelani lobhengula Khumalo wakhethwa ngumdeni wakoKhumalo uba inkosi yesizwe sikaMtwakazi. Inkosi uBulelani lobhengula ukhuthaze abantu ukuba balandele okwenziwa nguMzilikazi.
Wena ungumdini, but you must protect your visitor with your life. That is the spirit esikhuluma ngaso senkosi yasemhlahlandlela umzilikazi kamasobhayi yinzalo yakhe lapha ubulelani kamnezi umnezi kafana ufana kampango mpango kanje kunjube kalobhelele
unkosikazi Corence Mkhosi Ncube obephethe umcimbi lo ukudaze ukuba abatsha bazazi abadabuka khona.
Intsha yalamuhla imele yazi ukuthi kufanele siqhubekele phambili sisakha isizwe sikamthwakazi siqhubekele phambili sitshengisa ubuntu lenhlonipho kuye wonke oyingxenye yesizwe sikamthwakazi siyayikhumbula inkosi yethu umzilikazi ngokwakha isizwe esihle esilabantu abalembeko abalenhlonipho siyisigiya sithi intsha kayifunde lapho.
Isikhulumeli senkosi umnumzana Bonman Khumalo uthi kuqakathekile ukwenza isikhumbuzo sikamzilikazi.
Kubaluleke kakhulu kithi njengesizwe ngoba uNkosi uMzilikazi yabumba lesi sizwe sikamthwakazi isibumba ngenhlanga eziningi cishe bathi 13 yikho kubaluleke kakhulu kithi ukuthi ukukhothama kwaNkosi ukukhumbula iminyaka ngeminyaka emthwakazi kubaluleke kakhulu esizweni umsunguli wesizwe sizohlala siyikhumbula kithi njalo nje.
Singathi-ke kwini okungathi kuqakatheke kakhulu ukuthi abantu bangakukhumbula ngomzilikazi kamathobane?
Wabayekela abantu benza amasiko abo, wabayekela abantu bakhuluma iindimi zabo, njengobana ngitho ukuthi cishe zingu-13. Ngingathithi mangithi mina injelele omalaba yibo ababevele injelele inkosi umzilikazi ifika kulelale lizwe. Yabayekela omalaba bayiphatha injelele, nalamhla sonke injelele iphethwe ngoNcube. Wahlonipha isiko labantu umzilikazi, bangafike okwayo bacindezela, bafike bakudilizise yonke into yakho, bathi into yakho yini. Kodwa umzilikazi wathi lina koNcube yobana likwazi ukuthi umkhuba lo wokukhulekela izulu endelele wathi qhubeka nini.
Walter Zimbabwe kwakungazani kuyavinjwa ukuba ubulelani lobhengo lakhumalo agcotshwe. So ke selingaphi ngodaba lolo?
Usadlala ipolitiki wewe emsakazi. Kodwa-ke eqinisweni ukuthi ngolunye usuku sifisa ukuthi kuhlale phansi kukhuluma ubukhosi abuyilimazi ipolitiki, ubukhosi abuyithathi indawo yepolitiki. Yikho-ke ubukhosi kukhona ukuthi buphakamise isizwe. Esibona ukuthi lo hulumende laye ngumlandi wakhe ukuphakamisa isizwe, kungasetshenziswani ukuthi impilo zabantu zibe ngcono.
Hage simalapha okwalamhlanje kudaba lwethu lwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Zihloze inkosi ezithandekileyo, sibonge uNkulunkulu ndawonye ukusinika lesi sipho sempilo ukuthi phakathi kobunzima ubungaka thina abanye sisaphilile. Bonga uNkulunkulu ngokuthi usaphilile. Sizakhangela ilizwi encwadini yezenzo zabapostoli isahluko ngesika 6 ivesi siyabala u 1 2 lo 3 kufundeka kanje. Kwathi ngaleyo mihla abafundise banda kwavela ukukhonona kubajuda abakhuluma isigreki ngamahebheru ngokuthi abafelokazi bakubo bayancishwa ekwabelweni kwemihla ngemihla. 2 abayishumi nambili base bebiza ibandla labafundi bathi akukuhle ukuba thina sishiye izwi likaNkulunkulu sikhonze ematafuleni. 3 funani ke phakathi kwenu bazalwane amadoda ayisikhombisa anodumo oluhle agcwele umoya nokuhlakanipha esingawamisela lowo msebenzi. Uyazi iBhayibheli limnandi ngakholokho ukuthi kali chayi inja lifihle umphimi. Likhuluma indaba njengoba injalo futhi ke laba abanye abakuthatha ngendlela ezingayisizo baphaphatheke balahleke
namhlanje ilizwi leli likhuluma ngokuthi kwakukhona ukukhonona kubajuda ababekhuluma isigriki bekhonona ngalokho kwakusenziwa ngamajuda ayekhuluma isihebheru bekhonona ngokuthi abafelokazi bakubo bayancitshwa ekwabelweni kwemihla ngemihla okukhulu lapha ayisikho ukuthi yilamajuda ayekhuluma isigriki lala ayekhuluma isihebheru kodwa ikuthi abafelokazi balamajuda amanye babencitshwa ekwabelweni kwemihla ngemihla lapho esibale khona kuthiwa abafelokazi phela umuntu ongufelokazi ukhangelelwa izikhathi eziningi kananzwa kakhangelwa njengomuntu olelizwi lanxa kuyimhlanu kwesinye isikhathi bakhohlakala lokuthi babizwe ukuthi bazofaka imbono yabo kulowo mhlangano engabe yabo kukhulunywa ngani kube sekusithi-ke nxa sekwabiwa lokho okwabiwayo babe sebencitshwa ngobana abantu kabalazwelo umfelokazi lapha singamthatha nje sithi ingabe ngumuntu onjani oswelayo ufananiswa lo mfelokazi ongelalutho ongelalizwi oza kuthi nxa ekhuluma kuthiwe laye lo uyahlupha ngobana vele lokhu kwakukhona isikhathi sabo Petro ukwehlukanisa abantu ngamazinga langezigaba abayizo empilweni kuthiwa babencitshwa-ke benganikwa lokhu okwakumele bakuthole ukuthi bazuze ukuphila wena lapho hlezi khona kambe abafelokazi izintandane labampofu abaswelayo kababandlululwa yini kabancitshwa yini izinto ezenza ubana impilo zabo zemihla ngemihla zibe ngcono kubuhlungu-ke nxa sewuza kwenzakala kowakini kumnandi nxa kusenzakala kulowo othi asowakini abafelokazi intandane abampofu abagogekileyo bayingxenye yokuphila kumele nxa kusatshiwa izinto labo babelwe bangaze babandlululwa asikhuleke baba thixo engcwele sinike ingqondo ehlakaniphileyo engabandlululi muntu ngoba eyikho lokhu ayikho khona hathi mhlawumbe ngokuthanda kwakhe kodwa ngokuthi kwenzakala nje uhlelela sukela manje uzobona phakade amen
lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha
Lingali chana njani mthwakazo mohle Zimbabwe mohle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMaigobe namhlanje sixoxa lomntaka mamkandla umsizi K usandukhipha ingoma engaphansi okusihloko esithi find me usebenze lomhlabeleli odabuka kwele Brazil uRosen Omega Mrs. K featuring Rosen Find Me. Mrs. K ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela okuningi ngale ngoma.
Ngijabula kakhulu kuba lawe lapha fowethu. Ingoma leyi ethi Find Me ingoma ekujonra ye dance music. Ingoma yothando ekhuluma ngokubekezelela umuntu othandana laye.
Uke wasebenza labe iqembu le Drunky Daniels labo badabuka kule Brazil. Kuyini okwenza ukuthi ufise ukusebenza labadabuka phesheya abakhuluma isiPortuguese ulimi vele olungakhulunywa kwele Zimbabwe?
Ngananzelela ukuthi umhlaba umkhulu mfowethu, njalo abantu bangathakazelela umculo wami engiwenzayo emhlabeni wonke jikelele. Ngaba lenhlanhla ukuthi ngixhumane le Drunky Daniels ngomnyaka ka-2019 ngisasebenza ingoma le okuthiwa nguHappy, okuyiyo ingoma eyayenza iRosen yabangazi njalo yafisa ukusebenza lami.
Wathi ngikubamba umlomo bafo. Zilukandaba sikuhlelo lwabatsha silo Mzizi K umntaka mamkandla singaqhubekeli phambili ngohlelo asizweni enye ingoma eka Mzizi K ephansi kwesihloko esithi ngokwakithi lokho.
Banzala mbutu mlilo gasto. I've always been hot and out of control. I promise these dreams got my mind she's up. And then it's a man's nga ba 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 tease. But you better me na gantin zenza ba. Feng is zenza yong is zenza nja. Baya telela ba
tisa. Ingo mega msiz ke uti ngogwa giti. Loku. Bafo chela uzulu ogunengi ngale ngoma.
Ibi official single Msiz K. Yes Billy ngomnyaka ka 2021. Bengi kia ngalesi sipho engilaso esokuhlabela. Yona ingoma ekhulumayo njalo ekhuthaza. Noba ungubani ziqhenye ngalokho oyikho khona, ziqhenye ngesipho olaso regardless of what you do or who you are.
Hayi isikhathi sesidliwe ngumangoyi ekugciba lingxoxo phosela amazi wakho okugcina Msiz K.
Abafisa ukulalela ingoma zika Msiz K zikhona kuwo wonke ama music streaming platforms adumileyo. Njalo Msiz K uyatholakala ebulenjini kuma social media network.
Hayi mtaka mamkandla ngiyabonga ngokungena kuhlelo. Silukandaba sesifikele emaphethelweni ohlelo lwethu lwanamhlanje. Uthi ngilichiye ke lilalela ingoma eka Msizi K uthi ngokwakithi lokhu zodibana ngolwesibili kuhlelo lwe Live Talk at the Connection. Oliver Lesayo ikama ngu Mike Gove. Bye bye.
Namhla sixoxa njalo lomculi olodumo uSandra Ndebele oseDallas, Texas kumbuthano Wezim Expo.
Bengihamba lomzo 7 lo Turkey Vibes lo Just Signal.
So nichove njani akusitshele?
Ah siyaphefoma namhlanje ntambama. Kakhulu amalanga ladluleyo amanye kade ngose sisipromote into zenyarazo. Izolade kungeke gospel lapha dokuphefoma khona ubaba uManyeruke so la isimbukelile. And then namhlanje lidindindi.
Mhm. Kwabe kufika.
Ngeke kufiwa.
Yeah, siyabona ule lomculo ombuyo ngathi le ngoma entsha. Akusitshele ngayo sathi.
Ingoma yami ithi Touch Me Not, sebenze lo bhuti wase Zimbabwe sakhula sonke okuthiwa nguNox Nguni, kodwa usehlala eSouth Africa. So I went to South Africa sa recorda sonke ingoma le video 3 months back and ingoma yangkhona iphumile and ngibona sidla amahabuli kodwa ngicela ukubonga kakhulu abalandeli bami kakhulu because babayenza ukuthi ingoma le iyazakale lokuthi idume kangaka lokuthi ichise kanje.
Ke itholakala ngapi? Ubatshela abantu sebili ukuthi bayilandele
bayiqhubhe. Ikhona kuma online stores onke, ikhona iTunes, ikhona ku TuneCo and i-video ningayibukela nje ku YouTube.
Yeah, so nxa umuntu efuna ukuthi angene khona ngale utypani uyabhalethe
uSandra Ndebele kuphela uthi dlala ithi new release yakhiphume kodwa ingoma ethi Touch Me Not
wakuchule phela kancane
mandlula wathalaza kodwa Touch Me Not bebe mbona njalo njalo nsuku zonke bona bebe mbona njalo njalo when I love Betala zanjalo amalanga wonke. Thank you very much.
Lo nguSandra Ndebele umculi olodumo ebesixoxa laye eseDallas, Texas khonapha kule Melika. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abezempila kahle bathi omunye umgaga weCOVID-19 oqhamuke kule South Africa awungatholakali kwele Zimbabwe. abatshayela izimoto ezivinjwa nguhulumente bathi baqhubekela phambili besebenza okungekho emthethweni. Umculi olodumo uZanda Ndebele uthi uzathokozisa abantu abaningi eDallas, Texas namhla kusihlwa kwele Melika. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.